Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 kugumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust ishuviro yedu kuti zvakabuda mufirimu reAl Jazeera zvinyatsoferefetwa nemapato anonga akazvimiririra atingati Commission of Inquiry.
Sangano remadzimai reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevana ndivo vanonyanya kutambura pamusoro pekubiwa kweupfumi hwenyika.
Takamirira Crisis Zimbabwe Coalition tichitarisa nyaya yekutanga yekuti Zimbabwe Electoral Commission haisati yakwanisa kuti ingaite maelections anganzi ari free and fair.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti ramirira kuona zvichaitwa neSADC mushure mekutuma nhumwe dzayo kuZimbabwe kuona nezvesarudzo. Zvichitevera kusvitsa nezuro makore makumi mana nematatu ekuzvitonga kuzere kweZimbabwe, vanhu vane maonero akasiyana pamamiriro akaita zvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti kurasika kweupfumi hwenyika kunonyanya kukonzera matambudziko kuvanhukadzi nevana, sezvo hurumende ichizotadza kubetsera madzimai nevana vanova ivo vanonyanya kupiwa rubatsiro nehurumende. Mugwaro ravo kuvatori venhau rakabudiswa nezuro, sangano iri rinoti sezvo hurumende iri iyo inotariswa kumirira mukuona magariro neutano hwevana, kurasikirwa kweupfumi hwenyika kunokonzera kuti hurumende itadze kuona kuti vanhukadzi nevana vanowana zvakakwana here, kusanganisira zvekudya nemishonga kubva kuzvipatara. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inhengo yenyika dzakaisa ruoko rwadzo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Corruption neUnited Nations Convention Against Organized Crime, asina nhasi mitemo inogoshesera mbavha dzakarongeka mukubira nyika upfumi hwayo haina simba rekunyatsogoshesera umbavha uhu.
Sangano rinoona nezvekurwisa hori tinoona kuti umboo hwevatori venhau veAl Jazeera wakanyatsokwenenzverwa zvokuti unonyatsobudisa mifananidzo uye mazwi evanhu vanonga vachiita mabasa aya vachizvitaurira voga pachena. Vakatora nguva yavo vachibudisa firimu irori zvekuti umboo uhwohwo hunonetsa kuti tingangoti ndehwemanyepo zvachose. Kunewo zvimwewo zvekuti zvingagona kubvisiwa, asi zvizhinji zvinoratidza kuti ndizvo zvanga zvichinyanyoitika mukati menyika nedzimwe nyikawo dzakabuda mufirimu irori. Zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti senyika tiri kurasikirwa nemari yakawandisa pavhiki rimwe narimwe, zvinova izvo zvinodzosera mumashure budiriro yeupfumi hwenyika yedu.
Muzvare Matendere, nyaya dzakadai dzinobata vanhukadzi sei?
Nyaya dzakadai dzinobata zvakanyanyisa kumadzimai nekuti sekuziva kwenyu madzimai nevana ndo vanonyanyoshandisa atingati maservices anobva kuhurumende panyaya dzekutsvaga zveutano, mvura kana zvedzidzo chaizvo. Madzimai nevana ndivo vanonyanya kushandisa maservices iwayo. Naizvozvo kana hurumende ikasangana nematambudziko ekuti mari iri kubuda zvisina tsarukano uye zvicherwa zviri kungobuda zve hurumende isingabhenefite chinhu, zvinozoita izvo kuti hurumende itadze kunyatsozozadzikisa zvainofanira kuita zvekuti maservices awanikwe mumapazi akasiyana siyana ehurumende akaita semumapazi ezveutano. Sekuzva kwenyu mumapazi ezveutano, kune dambudziko rekushayikwa kwemishonga kunonyanyotaurwa kunoitika muzvipatara, uye madzimai akazvitakura anosangana nematambudziko akasiyana siyana pavanonga vachida kuwana rubatsiro kuzvipatara ikoko. Saka kana hurumende ichiwana mari kuburikidza nekubhadharwa kwemichero, zvinoita izvo kuti hurumende ikwanise kuzadzikisa zvishuviro nezvevanhu. Naizvozvo semadzimai tinobatikana zvakanyanya kana hurumende ichirasikirwa nemari yenzira dzakadai sedzakabuditsiwa neAl Jazeera.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pamusoro penyaya iyi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust, ishuviro yedu kuti zvakabuda mufirimu reAl Jazeera zvinyatso ferefetwa nemapato anonga akazvimiririra, atingati Commission of Inquiry ari independent, anokwanisa kunyatsoziya kuti nyaya idzi dzaifamba sei nekunyatsokwenenzvera kuti vaone chokwadi chinyatsobuda pachena. Ishuviro yedu kuti mari dzakabiwa kana kuti dzakabirwa kuhurumende dzidzosewe, uye maassets evanhu vanonga vakapinda munyaya idzidzi abva aitwa yatingati kufriziwa vatorerwe maassets iwayo anonga akatengwa nenzira dzisina kunaka. Ishuviro yedu yekuti hurumende yedu ikwanise kupa maservices ako kunyika sezvainofanira kuita, sezvo muchiziva kuti tine mazvicherwa zvakawandisa, maminerals akawandisa munyika, asi vanhu vanongoramba vaine urombo nokuda kwenyaya dzakadai dzehori. Saka ishuviro yedu yekuti kana nyaya dzakadai dzabuda, ngadziferefetwe nemazvo kuti vose vane zvavakaita vakwanise kutongwa, kana paine maassets aripo anokwanisa kutorwa zvakare oiswa kuhurumende. Ndo zvatinoshuvira isu semadzimai.
Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust, Muzvare Sandra Matendere, vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rakamirira kuona kana pane zvichabuda muhurukuro zvarakaita nenhumwa dzeSADC dzinoona nezvesarudzo. Crisis in Zimbabwe Coalition yakaita musangano nekanzuro yeSADC iyi yeSADC Electoral Advisory Council. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti pane zvizhinji zvavakaudza chikwata ichi, kusanganisa kuti hazvigoni kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena uye dzakasununguka sezvo veruzhinji vasingapiwi gwaro revoters roll uye mamwe mapato asingabvumidzwi kuita misangano yekutsvaga rutsigiro.
Sangana kwatakaita neSADC Elections Advisory Council taitaura nhuna dzedu sevagari vemuZimbabwe. Takamirira Crisis Zimbabwe Coalition tichitarisa nyaya yekutanga yekuti Zimbabwe Electoral Commission haisati yakwanisa kuti ingaite maelections anganzi ari free and fair, anganzi ari credible, nenyaya yekuti poshi zeki yacho macommissioners arimo atori vanhu vanotongozikamwa kuti ihama vazhinji dzevanhu vari muruling party vari muexecutive vazhinji vacho. Chepiri, zeki yacho zvakare yakundikana kuita zvinhu zviri nyore nyore zvinotarisirwa neconstitution kuti inge ichiita sekusanganisira kupa vanhu voters roll noveva vari kutoda mari makutukutu emari kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll vari kutoda mazimari akawandisa vachiramba vakatsika madziro vachiratidza kuti havadi nevoters roll asi tichizoona kuti tina vamunangagwa vatove nevoters roll sezvo vachikwanisa kutosendera mameseji vanhu vese vari registered to vote vachikwanisa kuti vakumbira kuti vavavhotere ivo asi vamwe macitizens asina voters roll.
Vamasaraure mataura pamusoro pevoters roll. Nyaya yeZimbabwe Electoral Commission yakataurwa here uye makatii kuchikwata cheSADC ichi?
Tichitarisawo zvenyaya yedelimitation report tichiona kuti ZEC yakakundikana kuita basa iri zvoita kuti nyaya idzi dzikwekweredzanwa nhoinda kumatare ine malupu akawanda yakasiya. Tarisa kuti ndiyo ZEC imwe chete yakakundikana kurarama elections dza2018 ndiyo zvimwe dzenyaya dzataitura. Tichitarisawo nyaya yemamedia reforms kuti ZBC state media iri kungokavha bato rimwe chete. Tichitarisa nyaya yepolitical violence. Tichitarisa kubhanwa kwemarali emamwe mapato kushayikwa kwekutungamirira kwejekerere kumapurisa nekumatare zvaita kuti mapurisa aramba achibvana marali etriplec zanuyoga yombotenderwa kuita ma. Saka taitaura nhunha dzese dzi tichiti Zimbabwe haisati yava negadziriro dzakakwana dzekuti ingaite maelections angange ari free and fair. Tichitarisa tichiti chingatotarisirwa chete ndechekuti dai kuri kuti takwanisa kugadzirisa matambudziko akauyiswa neku takwanisa kugadzirisa ese iwayo zvaizoita kuti Zimbabwe ive redi. Tichikumbira yesadhaki pache zvayo iise mediation team ikwakwanise kugadzirisa madambudziko aya nekuti ZANU-PF yoga haikwanise kuita mareforms aya nekuti inenge ichitya kuti mareforms aya angatoibudise mupawa.
Kanzuru yesadhaki yezvesarudzo iyi yakati ichafambisa zvamakaitaurira izvi nenzira ipi?
Fara kuti vanhu veadvisory council iyi yezvemaelections vakati nyaya idzi vachatozitura kuna chairperson weorgan repolitics vanoenamibian president pari zvino kuti vazonzwawo kuti ivo vachazofunga kuitei neumbo hwese hwavanga vawana. Saka tichiramba tichitarisira kuti pamwe tichawana mhinduro. Asi kazhinji tinoona vanhu vemusadhak vari vanhu vanoita kaushamwari vasinei nezvekuita madecisions ezvido zvevanhu vasinei neprofessionalism vanowanzokoshesa ushamwari hwavo kuti munangagwa ishamwari yangu varamaposa ishamwari yanhingi nezvimwe zvakadaro. Asi isoramba tichiripa kuti neimwe nguva pamwe tichaita bridi itsva sei pamwe hati kutaura navo vatsva pamwe vane zvimuonerowo wakasiyana nevekare pamwe tichaitawo vanhu vanonzwa hanya yekuda kuti matambudziko ari muzimbabwe noti muzimbabwe chete ari murijen medu akwanise kupera zviri kuitika kueswatini zviri kuitika muno muzimbabwe nedzimwe nyika tiri murijeni zvikwanise kupedzwa zvinongopedzwa chete kana vanhu vakwanisa kuudzana chokwadi kuti chakaipa chakaipa chakanaka chakanaka tobatsirana kuumba chakanaka tichiputsa zvinhu zvakaipa.
Avo vanga vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe Coalition vaOrbert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Panguva iyo Zimbabwe ichipemberera zuva rayakawana kuzvitonga kuzere, masangano akasiyana-siyana ari kuzeya nyaya yerusununguko urwu. Nezuro Zimbabwe yakasvitsa makore makumi mana nematatu ekuzvitonga kuzere. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists African Democrats muzvare Linda Masarira vabuditsawo gwaro ravo rinoti bato ravo riri kushushikana nekutariswa nenyika dzepasi rose kuri kuitwa Zimbabwe pamusoro peutongi hwayo. Evans Zininga abata muzvare Linda Masarira kuti tinzwe maonero avo.
Zuva ranhasi zuva ratinopembera kurarama kwatinoita takasununguka senyika yeZimbabwe. Tinofanira kunzwisisa kuti rusununguko nderemunhu wese, harutarise rudzi rweganda kana chimiro chemunhu kana kuti munhukadzi kana kuti munhurume. Tatambura mukati menyika ino neruvengo, neurudyi, nekuvengana, nekurwa. Yava nguva yekuti tikure tigogone kunobvisa zvese zvinotitadzisa kuti gore kunobatana sevana reZimbabwe.
Zvamunonongedzerawo imi zvamunoti ndoo zvakakosha muzuva iri ndezvipi?
Zuva ranhasi Zimbabwe yava namakore 43. Muhumwe iwowo ngatizamei kuvavarira sevana veZimbabwe kuti tivake Zimbabwe itsva izere nerudo nekunzwisisana, nokuti imba ine vanhu vanogara vachirwisana patsvavo haigone kunomira mune zvakanaka. Tinofanirwa kuva vanhu vamwe chete vanobatanidzwa nekuva vana veZimbabwe kuti tigone kunovaka humwe hwekuti tivake nyika yedu, tiite kuti ive noupfumi hunotekeshera nyika yose nepasi rose. Zvakatikoshera zvakare kuti tinzwisise chirevo chakanangana nerusununguko Independence Day theme regore rino inoti nyika inovakwa nevene vayo. Pane kuti tirambe tichitarisa kuti izvi zvinotaurwa nevebato rakati, izvi ndezvebato rakati, ngatitorei uono uyu wekuti tiri vene vacho isu.
Kana muchiti muri vene, munorevei patsanangure iyi papapo, nekuti tinonzwa vene vene iyi ichitaurwa zvakanyanya kuZANU PF uku.
Vene hasi munhu weZANU PF, hasi munhu weLead weCCC kana weMDC, asi vene chizvarwa choga choga chemuno muZimbabwe. Tinofanira kunzwisisa kuti mumwe nemumwe ane chitsvambe chake chekutamba mukuvaka nyika ino. Tisu shanduko yatagara tichitsvaga, asi shanduko iyoyo inotanga pamunhu mumwe nemumwe.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Ndinokurudzira zvakare mutungamiriri wenyika ino vaEmerson Munangagwa kuti agone kunopa nzeve kune zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvaneta nemaelections nesarudzo dzinouya nekurwa nekuvengana nerufu dzimwe dzenguva zvichitipatsanura sevana vanyamunhu. Patakatora rusununguko tabva mukunorwa mumasango, takatora zvakare tsika namagariro zvaivo vapanduki ava, zvaivo vapambi vepfuma, tikatadza kugadzira masystemu edu anoshanda kuti tigone kunovaka nyika yedu. Nanhasi tichiri kushandisa utungamiriri nekutungamirira kwatakaona kuchiitwa navarungu nevapambi vepfuma vatakabvisa pachigaro cheutungamiriri mukati menyika ino. Sistemu iyi isistemu ino udzvanyiriri, isistemu inopunyikidza, isistemu isingade kuona wanyamunhu achisimuka uye iri kutikama.
Mutungamiri webato reLabour Economists African Democrats Muzvare Linda Masarira vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chapamusoro cheTswane University muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Hongu Zvare wana kusununguka kuzere iraka rinopembererwa muswa 18 April gore negore izwa rakakosha zvikuru, nekuti rinotirangaridza nokuda kwenhoroondo yedu sevana veZimbabwe. Ndo pano pakatarwa kuti vana veZimbabwe vakawana kuzvitonga kuzere kubva muutongi hweudzvanyiriri.
Takanzwa zvakawanda wanda kubva marimwe zuro nanezuro vanhu vakasiyana siyana vachitaura. Zuva iri rinenge richifanirwa kucherechedzwa nenzira ipi?
Chandade kutaura chachinova chakakosha pamusoro pezuva iri ndechekuti zuva iri rinofanira kupembererwa nevanhu vese muZimbabwe. Harifaniri kungova ne zvarinoreva kuvashoma avo vagere zvakanaka, nekuti tikatarisa iko zvino izvi ruzhinji rwevana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwenhamo yavakatarisana nayo. Vana vari kubva muzvikoro mayunivhesiti mavasi kuwana mabasa. Vanhu kunyange vari kuenda kumabasa kwacho havasi kuwana muhoro unoita kuti variritire mhuri dzavo. Vamwewo ndevari kutobuda munyika kuti vawane pfundutso kune dzimwe nyika.
Prof, muri kuti here hapana kupemberera?
Saka hongu tinenge tichipembera hedu musi wa 18 April, asi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe haasi mamiriro anoita kuti vanhu vagone kupembera zvizere uye vagone kupembera vakawanda sekuwanda kwakaita vanhu veZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti kubva zvakawana Zimbabwe kuchitonga kuzere hurumende dzenyika iyi dzakaratidza utongi hwakaipa izvo zvakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe hapana zvavakafira. Munewsday makare nyanzvi mune zveutano dzinorumbidza nyika mukukwanisa kwayo kudzikisa uwandu hwevanhu vane chirwere cheHIV. Uwandu hwevanhu vane chirwere ichi hwadzikira kubva pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% muna 2010 kusvika pazvikamu gumi nezvina kubva muzana kana kuti 14% muna 2021. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashava ngavasungwe chaiko chaiko vatopinda mutirongo nokuti zvavaita izvika izvi chiseko chakanyanya kukurisa. Kana iri mishonga iyavanoshandisa yekurombesa kuti vaite vashe, yatofumuka. Ukaona zvazara kumasocial media nekumafacebook ka, zvauya kuipa. Ndinoti ngavasungwe vashava, ngavasungwe. Haungatsodi mwana wako, ko mukwasha weta sei? Mukwasha wakajira pfuma, naiwe baba iwe. Ndo zvinoita mavashe mazhinji. Kuna masabhuku vangoitawo slogan iyoyo, mishonga yavo yakufumuka. Baba ava, mishonga yavo yakufumuka. Hatizvidi muZimbabwe isusu, tisu vechidiki vana vacho.
ZANU-PF yatinyangadza mani, yatinyangadza zvokuti hatina kana rugare muno muZimbabwe muno munokura kwamunangagwa hanini. Hope dzinotopera pakati pousiku chaipa chaipa, ndizvinofamba sei chaizvo nokuda kuti kwamunangagwa uno ndashupika chaizvo mani.
Makadiko vana wande uko? Haini ndinofara hangu mbichana. Ndinoda kutaura pamusoro pamadhuku. Kuti madhuku warashika papi? Ndiwe waimanya uchitikandira mapepa kuti ngatichinje hurumende yavura. Nhasi iwe wakuita bhizinesi rokumiririra mbavha. Kurawo newori mbavha kai. Waiti ngatichinje zvino wakashaya dhoro kupinda kuba. Kuti ukaba iwe zvibvunze kuti uri papi. Iwe munhu ari state saloya, ungaita loya yekumiririra mbavha. Hanewe uri mbavha madhuku, ndaikusapota zvokuti heti ndichiti madhuku ndiye akaita kuti tichinje zvino.
PaStudio 7 makadiko, makadiko hapo PaStudio 7. Ko vacharombera vachabate foni kwai kudiko? Kavabate foni vatiudze kuti vakaita sei. Chokwadi chinorwadza ende chinotserudza. Vanyara havachakwanisi kudayira foni nei. Ngavadayire foni vambe muchivabvunza vatipe kuti chii chakaitika. Then uyo mukuru wemapurisa uyo ndozvaari muZANU-PF kuti vangu vana vacharombera.
Semayuthi tirikuona kuti nyika yeduka yakanyanyovhiringwa zvakanyanya. Tinotombofunga zvedu kutoona kuti nguva yava Mugabe zvaitova nani dhani utongi huripo uyu. Hatina chatiri kubhenefita semayuthi, tikanzwa futi zvedhokumentari reAl Jazeera. Saka zvinotirwadza semayuthi, tinokumbirawo shanduko munyika kuti tese tigone kudya tichiguta, kwete kuti kudya kunenge kuchingogutwa nevari kutonga chete. Iko zvino kutarisa zvipatara needucation, zvinhu zvese zvadhakwa. Saka semayuthi tinoyatsotarisa kuti ramangwana redu rakananga kupi. Zvinotirwadza uye tatarisana nesarudzo idzi. Tinongokumbirawo kuti dzimwe nyika dzinogona kutibatsira dzitibatsire kuti pasabirirwe apo, pasabirirwe timboraramawo Zimbabwe itsva inenge ine shanduko. Ndatenda.
Mafana sei, mafana sei.
vana vedu vakungobhinyiwa, vana vakungobhinyiwa, madharawa vakungokama mukaka wembudzi pambudzana. Vana vedu vakungopa zvisizvo. Chinhambo chekuti vana vadzidze kubva kuvakuru, vakuru ndovakukanganisa vana manje zvobatire chimanje. Madhuku, madhuku futi warashika, uprofesa hwake hausiwo watinotarisira kuti huitwe profesa. Rafumo madhuku warashika, asi munhu totarisira tungamirira ruzhinji rwevanhu.
Pastudio 7, pastudio 7, muri sei? Ya, tikupemberera mazuva akawanda. Zimbabwe urikupemberera mazuva akawanda. Ya, ndinoti dai kwaikwanisa mambo player audio yangu. Tapemberera mazuva akawanda, tichipemberera nemazuva ekugwamba kweuropa. Ya, but kuzimbabwe tirikungochema. Zvakawanda zvekuti chemedza. Dai tambochema, kumbogadzirirwa zuva re-National Crying Day. Ya, because National Crying Day, because kuchema vanhu vasingasvika kana hundreds. Zimbabwe, muone wangu dada ambo chigadzirwa zvaro kumbochema. Ndini Louis Masuzi paPotchefstroom.
Mangwanani, mangwanani pano pastudio 7. Ini ndini Hudson apo paguto apo. Ndinofarira chirongwa chestudio 7 zvakanyanya. Ndinoda kutaura pamusoro pamadhuku akamirira Angels. Mbavha inobema goridhe ichindotengesa kune dzimwe nyika, kumiririra uori hwakashata zvakashata kudaro mukati menyika yeZimbabwe. Vamadhuku, muri mutungamiri webato riri kupikisa. Saka muri kupikisa chii papapo kana muchimirire mbavha? Tiri kukuza kuti ngaapinde zvake mukomana, ngaapinde mukomana, kwete zveumbavha izvi.
Kwazwai paswazi pastudio 7, inini ndinoitwa Clever Mtisi, ndiri pano paSouth Africa paJohannesburg apa paDeep Street. Kuna vamadhuku pane zvavari kuita zvekumirira vaUbert Angel. Ndaida kuti mumbovabvunza vamadhuku kuti saka kuvatsigiri venyu imimi vemunoda kuti vakuvhoterei, muchavaudze kuti chii kana vachinge vakubvunzai ngenyaya yeAljazeera. Ngenyaya yakabudiswa ngeAljazeera imave yeGold Mafia, vachavaudze kuti kudii vatsigiri vavo vavanoda kuti vavavhotere kuti vavaise pavo purezidendi kana ivo vichimirire makororo sezvakadai. Vachavapindura vachiti kudii. Ndingafara kana mukavabvunza kana pamusi wechina chaipo chaipo ipapo apa tomuchaite hurukuro navo, muvadainze mumboita hurukuro navo muchivabvunza kuti vachati kudii kune vatsigiri vavo ngenyaya yeAljazeera yakabudiswa ngeAljazeera. Vachavaudze kuti chini kana ivo vaakumirire mbavha makororo iwawa. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 dzashora zvikuru kurwisana kunotyisa kuri kuitika muSudan, dzikakurudzira kuti hondo iyi imire. Kubva nemusi wemugovera, vanhu vanodarika 200 vafa mukurwisana uku. Kurwisana kunotyisa kuri pakati pehurumende yemauto nevechikwata chinonzi Rapid Support Forces kana kuti RSF. Makurukota enyika dziri mugungano reG7 ari kusangana muJapan pari zvino. Mumashoko kuvatori venhau, makurukota ari muG7 aya ati kurwisana uku kuri kuisa upenyu hwevanhu munjodzi uye kuri kukanganisa urongwa hwekuti munyika iyi muve neutongo hwejekerere. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevana ndivo vachanyanya kutambura pamusoro pekubiwa kweupfumi hwenyika. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti ramirira kuona zvichaitwa neSADC mushure mekutuma nhumwe dzayo kuZimbabwe kuona nezvesarudzo. Zvichitevera kusvika tasvika kumagume echirongwa chedu, ndiri Washington DC ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.